Vashora mutongo wavo panyaya kakwidzwa kudare namaisera kachingwe pamwe neMDCT neMDCN mutongi wedare repamusoro amainyaradzo munangati manongwa vati vanhu vane zvitupa zvemuZimbabwe vane vabereki vanobva kune dzimwe nyika zvizvarwa zveZimbabwe saka nekudaro vane kodzero dzekuvhota amai munangati manongwa vati vanhu ava vanozivikanwa nezita rekuti maaliens vanofanira kutakura zvitupa zvavo nemagwaro avo ekuzvarwa pamwe neanoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare vachivatsigiri vavo vazhinji avo vanga vachitadza kunyoresa vachinzi maalliance vave kukwanisa kuzovhota musarudzo dzegore rinouya
saka chiripo ndechokuti munhu wese anonzi alien ane chitupa chakanzi alien china A kana china 00 anoenda nechitupa ichocho nebirth certificate rake oregister kuvhota saka tiri kuona chiri chinhu chakakosha chaizvo chaitika muno munyika nokuti vazhinji vanga vasirikwanisa kuregister kuvhota tiri kutarisa vanhu vanga vaimboshanda mumapurazi vaya vaisanda mumigodhi ndo matinoona vanhu vazhinji veparentage yekuti baba kana mai vanga vari vekumalawi kana kuzambia kana kubotswana kana kusouth africa saka chinhu chakakoshesesa ichocho saka tiri kukumbira vana vezimbabwe kuti vaende kunoregista kunovhota vaende kunoregista kuvhota nokuti gore rinouya toda kuchinja hurumende hurumende iripo iyi ihurumende yezano ihurumende yaiti zvinyirira yakachinjwa chete Robert Mugabe pakaiswa umwe wake saka chavapo ndechekuti vanhu vanofanira kuzovhota next year vachisarudza mutungamiri wavanoda
mumwe ane chitupa chakanzi alien vawilliam banda avo vanogara mumusha wembare muno muharare vati vari kufara zvikuru kuti vave kuzokwanisa kuve nechekuita nezvekusarudzwa kwevatungamiriri munyika vabanda vati vave kutonokokorodzana nevamwe vavo kuti vanonyoresa sevavhoti
kufara zvikuru zimenezoka toda kunovhota and division yaiitwa kukoti iri yamushe mushe manje saka isusu pamene tinafika kunyumba ndinauza amweni anga kuti this time we are going to vote also everyone we are going to vote
zvichakadai vamonzura vanoti vakawirira nezanu pf pamusangano wakaitwa nezuro kuti chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota chipfuudzirwe mberi sezvo chakakanganiswa nekuratidzira kwakaitwa kwakapedzisira kwaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro
chakawirirana nezuro nezanu pf yaitungamirwa pampauru kurodza nezuro navamangwana takawirirana kuti tichasangana nezeki mangwana chaivo tichiwirirana kuti toita redo dzimwe nzvimbo poitwa special extension yevoter registration nokuti chekutanga pakaitika zvakaitika izvi chimvuramawe chakatora Robert Mugabe ichi pachakaitika vanhu vazhinji havana kuzomboita pfungwa dzekuregista kuvhota uyezve vairegistisa vacho vamwe vacho tanga taakutofambawo navo mumademonstration saka chirongwa chakadisturbeka zvakanyanyisa saka vana vezimbabwe vanofanira kupiwa mukana wakati kuti chimwezve ndechokuti zeki yanga yati voter registration inopera musi wa19 December muna December imomo ndo panenge pachiuya vanhu vedu vari kushanda kunze kwenyika vaya vaya saka havazokwanisa kuregista saka toda kuti Christmas yese mavoter registration centers anofanira kunge akavhurika
chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chiri kuitwa nezek chakatarisirwa kupera nechishanu svondo rino komisheni iyi isati yapinda muchikamu chechina ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.